Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi nevagare veRenmine kuBindura neZuro vakaratidzira zvine mutsindo muguta iri vachiedza kumisa kubudiswa mudzimba dzavanogara. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Turinwiwe vari kutarisirwa nemusi wechina kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Masangano akazvimirira anoparura chirongwa chinonzi Self Learning Institutions Initiative kuti varwire kodzero dzevana munyika nezwi rimwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi nevagari veRenmine kuBindura neZuro vakaratidzira zvine mutsindo muguta iri vachirwira kuti vasabudiswa mudzimba dzavanogara. Kanzura weBindura Ward 2 vaIan Makone, avo vaitungamirira kuratidzira uku, vaudza Studio 7 kuti kambani yeGlobe and Phoenix yakatengesa Renmine ichivimbisa kupa vashandi mari dzavo uye nokuvabvumidza kugara mudzimba dzekambani kusvika zvinhu zvagadziriswa. Vamakoni vati vanhu vave kubviswa mudzimba zvisiri pamutemo uye vasina kupiwa mari dzavo. Tabata vamakoni kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Pane mamine workers aishandira Renmine. Renmine yakavhara muna gore ra2000. Saka yavhara mugore ra2000. Agreement yanga iripo pakati paemployer nemaworkers avo vakati zvonenge tichimbomira kuoperator then tozovhura in the next 4 years taona kuti zvinhu zviri kufamba sei nekuti ndo mazuva atanga kuoma zvinhu. Saka maworkers aya haana kunge kwanisa kupiwa mari dzavo dzavaishandira for over a period of maybe 3 years. Saka vakasara vari ipapo vachigara ipapo nevanavo vachidzidza chikoro ikoko. Up until today, ndo mine payabva yanzi yatengeserwa mumwe munhu, a new owner. Saka new owner uyu ari kuti vanhu ivavo vabude imomo, vabuda imomo vorelocate, votsvaga vamwe maworkers votanga maoperations ake. Saka ndonyaya dispute between maworkers na employer wacho.
Saka chii chabaita pamusoro penyaya iyi?
Pamusoro penyaya iyi takaengage Zimu Rights ikatibetsera nekuti pao malawyers, Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Malawyers they are working on this issue and takakwanisa kuvapa humbo hwekuti no vanhu vanga vasina mbobvira vamiswa basa. Asingoti maine yakambomira bedzi kuoperator kusvikanzoni chitimirirai kusvikira taita reopen. Saka takwanisa kuengage minister, tikakwanisa minister of provincial state, tikakwanisa futi kuengage DA, vakatipromisa kuti vari kukwanisa kuresolve this issue, tozoita meeting na the owner wachona, toona kuti tofambisa sei. Nokuti isusu seward 2, ndakavamirira sakanzela wavo, ndiri kuti inini, investment ngaiuye, asi ngavaemploy the local people. Vawane mabasa nekuti vanhu vakasiiwa ava I think 18 years ago. Saka ngavangokontinue kubva pavakasiira vashande.
Ndine gwaro pano rinoratidza kuti makarakidzira zvino mutsindo neZuro. Chii chakaitika uye ndiani wamakataura naye?
NeZuro takarakidzira takabva paRenmine takatanga taita meeting yedu vanhu vakataura zvavaifungawo. Vachipa zvichemo zvavo tikabva tazomacha tichibva paRenmine tichiratidzira kuti aiwa investment tiri kuida asi on condition yekuti investor auya anoemploya local task force yanga yagara ichishanda irimo murain mine takaenda kunoratidzira pamaofisi adistrict administrator kwaDA patakasvika tikaona mutevedzeri wavo iwo vanga vachinzi vabuda.
Makambotaura here nemuridzi wemaini iyi munyowani?
Muridzi wemaini munyowani hatina kukwanisa kutaura naye. Paakangotumira zvimapepa zvima eviction notice ndo pandakazokwanisa kubva ndaita interfere munyaya yacho, nakozi ndini ndakabva ndatomisa vagari vose kuti aiwa musasaine mapepa aya, nokuti notice yaiti by musi wa31 December vanofanira kunge vabuda mumaini mavari kugara atange maoperations ake. Saka ndini ndakabva ndatozvimisa ndikati hamungaburitse vanhu vagara panzvimbo inoyi. Kana muri magenuine investors, considerai kushanda nevanhu vanga vagara vari ipapo, varivo first preference.
Saka zvinoreva kuti vanhu vanga vakangogara mudzimba umu asi maini isingashandi?
Vanga vakangogara mudzimba umu maini isingashande, sezvo vakanga vachimboshandira vakanga vati chimbomirai kusvika zvinhu zvaita stabilize toita reopen tokutorai kumabasa. Ende vana vavo vanga vachitoenda kuchikoro, because pamaini pavo patori nechikoro, vamwe vaingoraramawo nemamwe dzimwe minzi kuti zvinhu zvifambe.
Vati vatanga kutora vanhu here vemabasa, muri kuona here kuti pane vatorwa ivavo havasiri vagari vemunzvimbo menyu?
Vakatanga kutora vesecurity, ende vesecurity magadzi achona havasi vanhu vemunharaunda imomo, vakatora maoutsiders. Saka ndopatakabva tatobva taona kuti havasi tombori concerned nekuti pane vanhu vanga vagara vachigara ipapo. Ndozvatotituma kuti tiite shungu dzekuratidzira kuti aiwa ngavaemploye vanhu vagara vari munharaunda yedu.
Saka papane nyaya yekuti maini isati atengeswa vanhu vanga vasati vapiwa mari dzavo dzese.
Vanga vasati vapiwa mari dzavo dzese, vakatoita dispute nemaworkers vachiti sinzi mati muchazovhura after 3 or 4 years, garai matipa dzimwe mari dzedu, zvikanzi aiwa chimbogarai mudzimba imomomo, patinodzoka tinokonsidai tasiya takubatisai dzimba idzi.
Kanzvira veBhindura Ward 2 vaIan Mokone vari parunhare paRan Mine kuBhindura neStudio 7. Tabata gweta revanhu ava vaObeshava vakatitaurira kuti vachataura nesu nhasi pamusoro penyaya iyi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mtuli Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Iyi bhajeti ndeyekutanga kuparurwa navaNcube avo vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vavandudze zvinhu munyaya dzezveupfumi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti nyaya yekushaya mari yekunze ndiyo iri kupa kuti kugadzirisa dambudziko iri kunetse. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Mugano nyanzvi munyaya yezveupfumi.
Dambudziko rinoita kuti Zimbabwe haina foreign currency yakawanda, saka tingavablema kumukoto, asi kana tisina foreign currency tinoita dambudziko rekuti tipesa dzidzoka kumukoto kwachikiko. Saka hongu vari kukwidza maretsi, asi neimwe nzira vari kutobatsira futi kuti mari iwanike iri kudiwa yacho iyoyo tikuoneka kubhengi ikoko kuti kwasi kuona macommodities mashops.
Asi pane mukana here wekuti mitengo yezvinhu ichadzikira?
Mukana hapana, hapana hama yangu. Chato panguva yakaoma, panguva yachimbeto, nekuti chinonetsa panhawe dzemari idzidzi ndechekuti petare apa apa kutushuka kwedambudziko rakanga richibhilda kwemakore akawanda. Nekuti tikaongorora petakatanga kushandisa US dollars 2009 tikusvika pari zvino, Zimbabwe yakabudisa mari yairaudzira yaipinza ne $30 billion, right? Vichireva kuti ndiyo yaikokota mari munyika muno, tinotiro deficit kuti mari ibude muZimbabwe. Saka taapa stage yekuti mari yetinayo muZimbabwe yavashomasa, haichakwanisi kuti inge iripo kuti inge ichiwanika US, inodiwa nemakambani kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Pamusoro pezvo, ukowo hurumende paold dispensation apa yakanga ichipedza mari zvakanyanya kupfuura mari yaikolekta matax yatingati mabudget deficit. Saka ndo zvirwere zvakatibaya izvozvo zvokuti mari hurumende yaidya mari yakawanda, kusvika yasvika pabatreasury bills aisvika $7.6 billion. Tikatarisa gwaro raminister of finance yavakati pre-budget strategy iri kutoadhimita kuti kusvika 2020 tinonga tichiraudzira mari yatinotambira yatinoona sehurumende inoonekwa nehurumende pakushandisa pa kama budget vanongo vachira na futi deficit saka uko ku production industry zvakajeka kuti chana pari singotenga zvakawanda kupfuura zvatiri kutengesa saka zvoreva dambudziko redu kuenda naro kuti 2020-2023 ikoko saka ngo mashaya zvinhu zvakaoma saka handifungi kuti tichabuda zvakanaka apa asi kuti kana kwaita miracle yekuti hurumende yakwanisa kunoona mari kunze kwenyika yatingati loan kana kuti lines of credit inouya kustabilize economy ndo patingazodzoka toti zvaakushanduka kuita zviri nani pasina stabilization yemari yeloan tinonga tichingoisa majeche vadhaka papombi iri kubuda mvura sekuziva kwamunoita pombai iri kubuda mvura ndovaisa madhaka inopamura madhaka iwaya ndo patari right now
saka pangaitwe sei papa
ine zvandinofunga hangu mukuona kwangu solution yedu yezimbabwe inoda futi political maturity yenyika kuti mukufamba kwatinoita uku pamwe pacho tinoda kufunga kuti tingafamba tega here sehurumende iripo tisina vemdc vemdc vakakosha nekuti zvinobvisa mukutaura nekuti dambudziko tanaro pari zvino ndekuti taane political polarization mari haichitopindi zvachose muzimbabwe nekuti munava mune hohoho nembongambonga nekusanzusa nekusawirirana vane mari vanobva vatya naye kuya naye muzimbabwe saka ichi ndekuti hurumende ngaiconsider kuita nhaurirano neopposition kuti dzimwe dzenguva tingapesera neinonzi unity government oro kupana chimwe chigaro chokuti wengapuwa chigaro chokuti tione kuti tifambidza tiite tichitaura zvakanzi zvino zvokuwirirana zvaitaura president Mnangagwa vari kuamerica vachiti vari kugadzira ofisi yeopposition inokwanisa kubatsira kuti kutaura kuite kushoma mbichana nekuti tikati vemdc vataura vari uku vachiti ngezvemahara vezane pefa rekutiwo imimi vamusi vemakawirina ngezvemahara chinongoitika nekuti inzou dzikurwisana uswa unopera kudini kutsokodzerwa tosvika 2023 tichitambudzika
zvii zvingade kuitwa
saka zimbabwe inoda national dialogue nepolitical tolerance necohesion kuti ione kuchinja kwatiri kuenda nekuti tirikuvati policy dziri kubva kuminister of finance dziri kuyaya kuuraya zvakanyanya pane zvitaifungidzira tanga tafanira mutunuro vauya nemiracle haachatigadzira zvakanaka majackson pirizi avari kuti paari kurwadza 2% tax haisi kubuda zvakanaka hatisati anzwa kuti bajeti ravo richabuda sei but hatisi kuona zvakajeka zvichabuda ikoko
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano panyaya yatataura yeRun Mine kubhindura maide echigora anyora tsamba anyora meseji achiti investor uyu anopenga asi ari kuda kuunza dzinza rake here pamaini ipapo aiwa sisi maidei hatiri zvokutukirira asi kuti titaure zvinenge zvataurwa kuti tizvigadzirise nemwi mukoma Shelton mwoyo wasvipa meseji yenyu yasvika asi iyi kutukirira zvekare hatide zvokutukirira toda kutaura zvinenge zvichiitika kuti tione kuti tozvigadzirisa sei makaterera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri kuWashington DC
mutoko woye tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamutoko center tigotendawo zvekare vechecheche woye iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda nemusi wechitatu musi wa21 mbudzi 2018 vemedia center vakabatana nevoice of america studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo kushayikwa kwemari kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 pacrown plaza hotel muharare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuharare
masangano akazvimirira anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, NGO Forum neVeritas aumba mubatanidzwa wekuti vataure neizwi rimwe chete mukurwira kodzero dzevana munyika vachishandisa chirongwa chinonzi Safe Learning Institutions Initiative icho chavakaparura muHarare nezuro. Kuti tinzwisise nezvechirongwa ichi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutungamiriri wesangano reATUS riri mumubatanidzwa uyu vaObert Masaraure.
Chirongwa chedu ndeche maorganizations masangano ese akazvipira kuti mwana kana achinge aenda kuchikoro vabereki vake vasasara vaine nyunyuto vazive kuti kuchikoro kwaanodzidza kuri sei. Chirongwa chekutiwo kana ticha aenda kubasa asabva aine zvimwe zvaanofunga aziye kuti ndaakuenda kunzvimbo yakasununguka yekuti ndinoparadzidzo yemhando yepamusorosoro. Chirongwa chekuti zvikoro zvedu zvikwanise kuti zvipe dzidzo yemhando yepamusoro pasina ari kushungurudzika pakati pamasekondari ese anoita kuti dzidzo ienderere mberi. Tinofara kuti chirongwa ichi chabatana kulonje kwati kuita urongwa hwakabatana nezuva revana reremangwana. Zviri kunyanyotifadza nenyaya yekuti takabvira kare tichigwirawo kodzero dzevana vanove vana vedu tikashaya vana hatina wekudzidza tichiti vachimboshungurudzwa nevemapato vakasiyana vachivamanikidza kuti vaende. Vamwe vacho vanoroorwa vachiri vana vadiki, vamwe vanoshaya zvikwanisiro, vamwe vashaya mapedzidha ekuti apfeke ari kumwana wechikoro achiva anodzidza nevamwe. Saka tiri kuti tiri kubatanidza nyaya yesefiti yemwana pachikoro, sefiti yemudzidzisi pachikoro, sefiti yeprocesi yacho yeeducation kuti kudzidza kwevanhu kusamire. Ndozvinhu zvatiri kubatanidza taita gungano iri ratabatanidza maorganizations ese. Tinofara nemapartners atabatana navo ese tiite urongwa hwakanaka kudaro.
Vamwe vamuri kubatana navo muchirongwa ichi ndivanani?
Tiri kufara kuti tiri kubatana neZimbabwe NGO Forum vanosiita research dzakawanda dzemahuman rights violations munorangarira kuti mugore ra2017 vakaburisa report yekuti pane maviolations emarights evana 48,000 akaitika gore iroro. Tiri kubatana neVeritas inove yakamboburitsa yakakwanisa kuhwina kumatare kuti machild marriages amiswe, vanove vanhu vakatikoshera zvisingaite pabasa ratinoita. Tiri kubatana nerahu inove inoita nemaresearches akawanda ekuona kuti ndedziripi mhirizhonga dziri kuitika muzvikoro vakatanga basa here kare. Vane maripota vakaburitsa muna 2000 anokwanisa kuverengwa nevanenge vachida kuvaona. Tiri kubatana neStudent Christian Movement of Zimbabwe inenge yaane nguva yakaanda ichirwisa kuti kodzero dzevana vaenda kuzvikoro kunyanya vanasikana vaenda kumayunivhesiti nemapolytechnic varamba vaine kodzero dzavo vasaabhusiwe nenyaya yekuti hurumende haisikuisa mari kuvana vari kuita dzidzo yemhando yepamusoro. Vamwe vacho vanozvibara vakuzorara nemalekichara kuti vawedzererwa maxi, vamwe vanorarawo nevamwe kuti vachimanikidzwa kuti vawane chekudya vashaye kana pekurara kana chekudya chaicho. Saka ndo vanhu vatiri kubatana navo kuti tigwe hondo iyi.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe takatarisana nezuva guru revana ramangwana iri.
Zimbabwe yose mangwana ngatigwari kuendichipfeka blue kampeni iripo globhari pasi rese. Vanhu vachange vakapfeka anoremekedza kodzero dzevana, munhu wese achange akapfeka ruvara rweblue tiratidzawo kuchishuwo chedu sekuti vana vedu tinoda kuti vadzidze muzvikoro zvakanaka, shuwiro dzavo dzese dzavanoshuwira dzichizadzikiswa vasina mhirizhonga yavanosangana navo, vasina matambudziko avanosangana navo. Saka kana tichitsigira timu iyoyo ngatimbobatane Zimbabwe yose mangwana tinge takapfeka ruvara rweblue tichiita kuti kodzero dzevana vedu dziremekedzwe.
Avo vanga vari mutungamiriri wesangano reATUS vaObert Masaraure vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yatinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. Pepanhau reNewsday rine nyaya yeZimbabwe Revenue Authority ZIMRA iri kuti makambani anotengesa zvinhu zvavo nemari yekunze anofanira kubhadhara mitero yavo nemari yekunze. MuNewsday mekare mune nyaya pamusoro pava Happy More Chidziva, avo vari kuyambira kuti kana hurumende yava Munangagwa ikasunga mutungamiri weMDC vane zvinochamisa munyika munoita bongozozo risati rambaonekwa. MuHerald mune nyaya yagavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vachivimbisa kuti zvinhu zvese zvinodikamwa panguva yezororo yeChristmas zvichange zvichiwanikwa munyika. Muherald Mekare mune nyaya yekutsva kwaita nzvimbo yemabhizimisi eHome Industry iri muna Willowville Road kuGlenview Area 8 muHarare. MuDaily News mune nyaya yeyambiro kubva kumapurisa pamusoro pematsotsi vanochaira matex vachiba vaine pfuti uye vari kubata vanhukadzi chibharo. Muchikamu chino tinokunzirai zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7. Zvinotaura muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vatereri pamunenge muchizvitaurira zvamunofunga mega.
Mangwanani akanaka vatungamiri veStudio 7 vari kuAmerica. Aiwa ndafarawo nemukana uno kuti nditaurewo nemi pavoice note iyoyi. Ndinoziva kuti ichasvika munzeve dzenyu muchaiterera. Ndinonyanya kufara chose nokuti kumbunyikidzwa kwatakaita muZimbabwe kwakaita kuti tisava nenhepfenyuro inotepfenyurawo nezvemaopposition party. Asi imimi munononga zvese uye hamuna divi ramunenge makarerekera. Nokuti ingadai manga mune divi ramakarerekera, zvinenge zvakati ipei kuMDC ingadai musingazvitaure. But inini chandinongofarira ndechekuti munotaura nomunhu achizvitaurira ega. Nemadzake nechokwadi chake chichibuda. Saka ndinozvifarira chose, asi ndinozova nechichemo changu chikuru chikuru kunyanyisa chokuti tifonereiwo motiudzawo nyaya inofanira kunge iri mudariro kwemusi iwoyo timbotaurawo. Hai, nevanhu veVOA shonaka, munondikonewerawo hama dzangu. Nyaya dzose dzimwe dzamunoita dzamunotibuditsira zvose everything zvakatinakira chaizvo, ende zvinotifadza kuti wanewo news. Pati panhu pamunondikonewera panhu hani pekutadza kumbondipinzawo pamhepo kuti ndimbowanatsokupindawo pamhepo nditaurewo maonero angu andee ndichiona panyaya dzehurumende yedu iyi. Hama dzangu, tarwadziwa kubva zvapinda ED hatidi kunyepa kuti pane chakachinja. Zvinhu zvakatoita wesi ndochokwadi chiripo, nokuti pahurumende yavamugabe shuwaka taitozora mafuta isusu ekubikisa totaimbotozora. Pati chindiudzei kuti iko zvino heri ungagona kubikisa ekuzora tokuchinja kako zvinhuku shuwa inamboshayikwa zvakaita sezvatiri kuona izvo mazuva anaizvi. Vanhu vanambotambudzwa, maopposition leader anambotambudzwa sezvatiri kuona izvi. Itozova kuti vana mutsvangirai vakambotambudzwa, asi noti sezvatiri kuona izvi vanhu vana kumbopfurwa panguva yamugabe. Kani ndimboisaiwo audio yangu yoimbowi kwavo kuvanhu kuti vana vomuZimbabwe tanetseka tatambura, inhamo chete chete. Ngavambodzidzawo kuti kana vadyiwa ka ngavaaccepte vavakirwe dzimba dzakanaka vaende kupenjeni. Tovazorasana sekuru, hatisi kuvarasa vanhu vezano. Ndivana sekuru vedu, sekuru Chiwenga, sekuru ED. Tipewo mazano pane zvatakuda kuti tione. Ndima kafamba nyika dzakawanda muchiendawo kunana America uko. Tichitipewo mamwe mazano wamunoona kuti tinenge tarasika here kana kuti kwete. Ingawane mvura inonaya wani ichiti inini ndinofanira kunge ndichibata geja sekuru vangu vakazorora vachindiudza kuti baya muforo neapa. Sarwadziwa.
Magadi iko zvenyu paStudio 7. Utongi huripo hwatirwadza. Kubviswa kwavamugabe hakuna kwakabatsira. Asi pfungwa dzedu dzaifunga kuti pamwe kwavo zvinenge zvatotibatsirawo, asi hapana rubatsiro nekuti zvinenge zvikutoma wese zvakatonyanya. Zvokuti unotozokungura kuti utongi hwavamugabe hwanga kutori nani.
Mangwarani, mangwarani kwese kwamuri ikoko. Ndinoitwa Donald Tawengwa. Zviri kuitika muZimbabwe ka. Situation iri muZimbabwe ndeyekuva nevanhu vakuru vasinganzwiri vamwe vanhu vanofunga kuti pamwe ivo ndo wega vanofema, ndo wega vanorarama. Havanzwiri vamwe tsitsi. Dai wainzwira tsitsi vangadai vachiita open for the citizen, not open for business. Open for the citizens first, then woziva kuti ko upenyu we live generation by generation, we allow other generation to pass, then the another generation to come. Kwete kuva selfish. Mukada kuyatsotarisa ka tine mapofu atirogara zvinogara zvinhuvisa tsitsini ndiri muPretoria muno. Mapofu andinopese pandinofamba mukazhinji mapofu anobva kuZimbabwe. ukaona mapofu kukrosa border kuuya kuzotsvaga mari. Tine vanhu vakuru vakaita sana Munangagwa nanachwenga. Zvareva izvo kuti nanamugabe zvareva izvo kutiko vanhu ivavo havana mwoyo wevanhu. Saka situation pairi kungoshaya anoiconcluda, but Zimbabwe is just a failed nation.
Idzo ipfungwa dzevamwe vatereri asi dzisinei neVoice of America. Tiudzie zvamunofunga nemorning show iyi nezvamungade kunzwa kana kuona kuti zviitwe pachirongwa chino. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana nekurohwa kwakaitwa chikwata chavo chenyika cheMawarriors. Mutori wedu wenhau dzemutambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nzira yeZimbabwe kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations yamira netambo mushure mekunge chikwata ichi chakarohwa 1-0 neLiberia muNational Complex muMonrovia. Kurohwa uku kwarwadza veruzhinji vanotevera Mawarriors avo vaitarisira kukunda kana kuita mangange kuti chikwata chavo chiende kumafainari ayo achaitirwa kuCameroon muna chikumi gore noya. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafara Kambamura vanoti kunyange hazvo Zimbabwe yakaita mangange, ramangwana makundano aya rakajeka.
Ramangwana redu rakajeka nekuti iye zvinezvi takachechutswa. Tangata kutoti nekuti taida draw. Tangata kutoti takwalifaya tikungodraw takwalifaya. Asi tazonyatsoona kuti aiwaka pachine rwendo. Isusu advantage yedu yatinayo Zimbabwe tikutambira yedu pahome. Saka vakomana vakanyatsoronga zvakanaka. Vachidzangwanga vamise zvidhori zvedu zvakanaka. Tine mukano wakanaka zvikuru. Iye zvinezvi destiny iri maoko edu. Vakomana ngavasunge dzisimbe. Tinenge tiri pamba takavatsigirawo vane advantage yekuti tinenge tichivakuzirira. Haiwa mukana uchiripo ngavaregedze kuora moyo.
Tambo weZimbabwe unotevera uyezve uri wekugumisira mugungano iri uriko musi wa22 kurume gore rinouya apo Mawarriors ari kusangana neCongo Brazzaville muHarare. Mitambo yekasulaga Premier Soccer League yaiveko yakapera seizvi. Chapungu 0 Yada 0 Dynamos 2 Mutare City Rovers 2 Black Rhinos 1 Shabani 0 Blue Chiefs 2 Highlanders 3 Herentals 0 Chicken Inn 0 FC Platinum 1 Ngezi 0 Blue City 4 Capes United 1 Harare City 0 ZPC Kariba 0 Triangle 4 Niche Road 2. Izvi zvave kureva Niche Road yabuda muPremier Soccer League ichibatana neShabani Mine, Blue City neMtare City Rovers kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vashandi nevagari veRain Mine kuBindura nezuro vakaratidzira zvine mutsindo muguta iri vachiedza kumisa kuburiswa mudzimba dzavanogara. Gurukota rinoona nezvemari vari kutarisirwa nemusi wechina kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Masangano akazvimirira anopupura chirongwa chinonzi Safe Learning Institutions Initiative kuti varwire kodzero dzevana munyika nezvi rimwe chete. Tinotenda vose vanotandara nesu paFacebook page yedu nekutitumira mashoko. Tasvika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti moswera zvakanaka.